Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Things have changed. Tadzoka panormal ngini vazhinji vese vari kutigamuchira nemufaro. Even kubasa ndakatambirwa nemufaro kwese kwandakaenda ndatambirwa nemufaro.
Uvandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus nekupora munyika hwowedzera. Vakaremara vanoti vave kuyaura nenzara kumasvingo sezvo hurumende iri kutadza kuvabatsira. Zimseki inoti yapedza kuita gadziriro rebvunzo uchiti zvasara kumapazi edzidzo neutano kuti aone kuti dzonyorwa riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu 46 kana kuti 46. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika 22, ichiteverwa neBulawayo ine 12, Mashonaland East ine vanhu 6, Mashonaland West ine 5, kuchitiwo Matabeleland North ine munhu mumwe chete. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru 40. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave 10 nevasere kana kuti 18. Pane vapora apa pana vasorosa kudya nemudzimai wavo nevana vaviri. Vasakudya avanogara kuruwa vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi pavakaenda kuDubai uye vanoti vadzokera kubasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Things have changed. Tadzoka panormal ngini vazhinji vese vari kutigamuchira nemufaro. Even kubasa ndakatambirwa nemufaro kwese kwandakaenda ndatambirwa nemufaro. Even pandakaenda kuMinistry of Health last week musi weMonday ndichinotipuwa kuti wandipowo tsamba yacho yekuti ndanegative kuti ndigonofamba nayo since kunonzi kumabasa kurudiwa tsamba dziri negative. Pandakasvika ikokoko wakandigamuchira nemufaro. Stigma iyaya iri kuratidza kuti vanhu vanenge vari kudzidza bichana bichana iri kuenda bichana bichana. Saka muhappy nekuda kwekuti vanhu vari kundigamuchira musociety sekutanga kwandandiringori.
Mungapawo kurudziro ipi chaizvo kuvana veZimbabwe panguva ino kuti vadzivirirewo kutapurirwa kana kutapurirana icho chirwere checoronavirus ichi vasakudya?
Tsanana pamberi. Social distance inodiwa. Usafambe kana pasina reason kuti ufambe. Ungofamba uchivhunzwa ndiri kuenda kuti hapana. Gara mumba. Lockdown ika inobatsira iwe sedunga munhu. Saka ngatigare mudzimba wadikani. Chirwere ichi hachina kunaka. Chinorwadza. Saka ndokurudzira ngo ndinotaura kuti wadikani ngatigare mudzimba. Kunze kwauri kuenda kumabasa but enda kubasa kwako ungotedzera maprecautions ari kutaurwa kubasa.
Ndi api haya mungapa muenzaniso here?
Kushandisa sanitizers, kupfeka face mask, please ngatipfeke all the time patiri. Pane wanhu pese, pane munhu pese. Mazvano zvanaka kutoi vazhinji ndiri kufara kuti vazhinji vakuta kusona, kugadzira emachira. Akanaka kuti unosvika uchivachawo asi haungowachika nemvura isina sipo. Unofanira kuwachawo nemvura ine sipo kana zvichiita zvichiita. Ine to jig ku disinfector that kana paine zvazvapinda pairi papa ne that face mask zvinokosha chaizvo izvozvo. Saka ngati tedzere zvese zvirutaurwa ne hurumende zvino save iwe upenyu hwako.
Avanga vari vasolsa kujga, avakapora kubva kuchirwere checoronavirus, vari parunare kuruwa na Blessing Zulu Studio 7. Tichiripanya iye, nyanzvi mune zveutano dzinoti panofanirwa kusimbaradzwa matanho ekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika usarambe uchikwira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Ichokwadi, tiri kuramba tichiona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid huri kuwedzera muZimbabwe, nekuti tave nevarwere 46 vabatwa nechirwere cheCovid-19 parizvino. Izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chichirimo munyika uye tichiri kufanira kuramba takaisa matanho ekuti tichidzivirire kuti tisapinde munyika kubva kunze, kana kuti pane vakainfektwa nacho kare vari muno munyika tikwanise kunge tichitsvaga kuti chiri pai, tora pavanhu ivavo, todzivirira kuti vasatapurire vamwe.
Tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uri kungoramba uchikwira, kunyange hazvo kuine mutemo welockdown uri kurambidza vanhu kufamba-famba. Munoona uri kubatsira here mutemo uyu kana uwandu huchikwira kudai?
Makeza atiri kuona akawanda pari zvino ari kubva kune vakamboshanya kubva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti idanho guru rakatorwa rekuti tiite lockdown, zvichiraizvo kuti taakudzivirira vanhu vachashanya kubva kunze kwenyika vachipinda muZimbabwe. Pane vanenge vapinda voongororwa zvizere kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Saka dai kuri kudzipanga pasina kuitwa lockdown, zvinoreva kuti vanhu ivava vangadai vari kupinda mucommunity vachisangana-sangana nevanhu vakawanda, zvokuti tingadai tataone dambudziko guru kupfuura ratiri naro pari zvino. Problemu yatiri kungoona chete pari zvino ndeyekuti hurumende haisi kunyatsoshanda nesimba pakutsvaga kuti chirwere chiri pai. Vanhu vanofanira kunge vachitestwa zvikuru kupfuura manambers atiri kuona pari zvino. Saka ndozvatinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti zvekuramba vachiwedzera lockdown vasingawedzere namba yevanhu vatiri kutesta muZimbabwe hazvina zvazvinobatsira.
Tiri kuonawo huwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwirawo. Tingati pane mushonga here uri kubatsira vanhu ava kurapwa?
Hazvireva hazvo kuti kwane mushonga wecovid-19, sezvo chirwere chinokwanisa kungoperawo choga pasina mushonga unganzi unopedza covid-19. Vana chiremba vanongopa yatinoti supportive treatment yekuita kuti munhu awane mushonga uri kungodiwa depending nemasymptoms aainawo, asi kwete kuti mushonga unopedza covid-19.
Avanga vari sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvina kana kuti 84,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe nenhanhatu kana kuti 2776 vapona vachidarika zviuru makumi matatu nechimwe 31,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu negumi neshanu kana kuti 315,000. Asi pavanhu ava vapora ndo vakawanda vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Apo hurumende yakawedzera zvemazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown kuitira kurwisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19, vamwe vakaremara mudunhu remasvingo vave kuchema-chema kuti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo. Godfrey Mutimba anotipa zvizere nyaya inotevera.
Vakawanda vakaremara ava vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kupema, asi nenyaya yelockdown havachakwanisi kuita izvi, nekudaro mari yekutenga chikafu yakapera kare kare. VaHenry Chivanga vesangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vanoti nenyaya yekushayikwa kwechikafu kune vakaremara kudziro dzavo dziri kumbunyikidzwa.
Tava kufa nezhara, zvokudya hakuna. vazhinji vedu vairarama nokuda kwekupema. Zvino kose zvakavharwa, hakuna kwavanopema vachiwana chokudya. Takatarisawo iyo hurumende iri kupa vanhu pavanoti vari kubhadhara vanhu mari, zviri kufamba sei, pane vaiwana here? Takaona kuti hapana wanga agamuchira izvozvo.
Muzare Nyaradzo Mutande vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reInstitute of Community Development Trust vanoti vakaremara vari kushayiwa zvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, pamwe nevanovabatsira kupinda mimitsetse yekutenga chikafu chakaita sehofu paunouya muzvitoro.
Mitsara inomirwapo, mitsetse havakwanisi kuti vanomirapo vachisundana nevanhu vachitapuresha nekuda kwemaconditions avo. Vanhukadzi vakaremara vari kusangana futi nerimwe dambudziko guru nokuti havasi kukwanisa kuti vaende kuzvipatara kunotora mishonga yavo nekuda kwekuti mapurisa anenge vachivabvunza tsamba vachiti tione mabhuku enyu vachivhaileta privacy dzavo, zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo. Vanhu vemasvingosvitikanzwa vari kumbopota vachivhara mvura. Ende zviri kuafekta vanhukadzi vakaremara kudarika vamwe vanhu vose nekuti havakwanisi kuti vaende kuzvibhorani kunochera mvura nekuda kwemaconditions avo.
Hurumende yakavimbisa kupa vanhu rubatsiro rwemari inosvika $300 emadhora emabhondi pamwedzi asi haisati yauya. Asi gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanga vari mumusangano pavabatwa neStudio 7, vati vari kubatsira vakaremara nguva ino uye urongwa uhu hwakagara huripo. Mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vatsigira muzvinafundo Mavhima vachiti komiti yavo iri kushanda nebazi iri kubatsira vakaremara nguva ino.
Panyaya yechikafu kune vanhu vanorarama neurema, programu iripo, pane mari dzakatombouya pekutanga, izvozvi another lot iri kuuya zvakare. Saka panyaya yechikafu, chikafu wakatombopuwa chinonyoreswa nemaorganizations. Saka kana ari maindividuals wanenge wachida chikafu wachirama neurema, ngavabate wemaorganization avo. Maorganizations avo ari kusubmita malist kusocial welfare.
As Pastor Kava Mgwadi, visangano reZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology kana kuti ZIDAET vanoti hurumende haisi kutaura chokwadi nekuti hapana chavari kuwana mudunhu remasvingo.
Zvose zvazvitaugwa naminista izvo hakuna kana chimwe chiri kuitika kune vanhu vane madisabilities. Ini munomu ndiri under masvingo Disability Provincial Forum inobata maorganizations ose vakaremara ari munomasvingo, uye ndirini mukuru weZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology. Hatina vakaremara vambogamuchira chikafu kubva kusocial welfare.
Vamwe vazhinji vakaremara vanoti vari kushupikana kuwana matsamba ekuti vakwanise kufamba kuti vaitewo mabasa vawane chekudya, sezvo hurumende yava kutendera kuti vanhu vaite mamwe mabasa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC nhasi raudza paramende kuti rakatopedza gadziriro dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level dzepakati pegore, asi rekati mazuva achanyorwa bvunzo idzi pamwe nedzekupera kwegore achaziviswa kana mapasi ezvedzidzo yepasi pamwe nebazi rezveutano atora matano anoita kuti vadzidzi vanyore bvunzo idzi pasina njodzi yekuti vanobatwa necoronavirus. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimsec Dr. Lazarus Nembaware vaudza komiti inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary kuti chavo kugadzira bvunzo, kuendesa mapepa ebvunzo idzi kunzvimbo dzekunyorera pamwe nekumaka mazamanishoni aya chete. Vati bazi rezvedzidzo, utano nezvikoro zvinonyorerwa bvunzo ndivo vane jana rekuona kuti vana nevarairidzi havabatwe necoronavirus. Dr. Nembaware vazivisa kuti ZIMSEC ichaona kuti mapepa ese ebvunzo aiswa mushonga unodzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus asati aendeswa kuzvikoro. Vati kunyange hazvo vana vakambonzi vabhadhare mari yebvunzo yegore rapfuura, asi mari ikazowedzerwa vose vakabhadhara mari isina kukwana vachabvumidzwa kunyora bvunzo. Vatiwo vachavhura zvakare mukana wekuti vanoda kunyora bvunzo dzekupera kwegore vabhadhare mari, vachiti vanozviziva kuti vakawanda vakavhiringwa necoronavirus sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary amai Priscilla Misaherabwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti ZIMSEC inobvuma kuti vaye vakatadza kuwedzera mari dzebvunzo vanyore bvunzo idzi.
Pabvumiranwa nehurumende kuti vasina kubhadhara vanokwanisa kunyora zvekuti vanozobhadhara zvine zvichizoonekwa. Munoziva kuti pekutanga vanhu vakabhege vanzibvisai mari dzakaita sema$15 ndobva mari dzacho dzazokwidzwa. Saka vamwe vanga vakabhadhara ma$15 havana kuzowedzeredza, vamwe havana kutokwanisa kubhadhara zvachose.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzaratidza kusafara nenyaya yekuti pave nemusiyano pakati pevadzidzi vemumaruwa nevemadhorobha vanoshaya nevanowana vachiti dai bvunzo dzese dzaendeswa mberi kuitira kupa vana vese mukana wakafanana. Amai Mushonga vati iyi inyaya yakakosha yavachazeya nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary.
Vana vari kumaruwa havana kukwanisa kuti vange vachiita zvinotariswa nevamwe zvokuenda kune zvemaindaneti vachiedza kudzidzadzidza vari pakati. Hazvingaiti kuti muti vamwe vanga vachiwana vamwe vasingawani mova pasarudzo yakafanana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pakuzivisa nezvekuwedzerwa mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira coronavirus vakati zvikoro nemakoreji zvichavhurwa kuitira kuti panyorwe bvunzo chete. Asi munyori mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti havatsigirani nedanho rehurumende vachiti vanoona sekuti kuchekeresa vana vezvikoro nemakoreji.
Semasangano evarayiridzi tiri kuzviona isu kuti vari kuda kupa kuti hatingati pass the buck kuma parents nezvikoro. Zvikoro zviri iru prepared hazvina mari, hakuna mamask, social distancing yacho hakuna, madesk akawanda vana vanonyora vari padesk rimwe chete. Zvese izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Saka chiripo ndechekuti hatisi kuzombobva takasapota kuti maexams anyorwe. Chiri important chii exam here kana kuti upenyu hwemunhu?
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomirira vabereki reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki vagara vachitsigira vana vavo muzvikoro uye COVID-19 ainga vatadzise kuita izvi.
Hurumende ikati zvikoro zvavakuvhurwa vabereki vaite zvavanofanira kuita kuti vana vedu zvikoro zvifambe. Vabereki tinoita saizvozvo.
Paramende inotarisira kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema pamusoro penyaya iyi nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvedzidzo vaKane Matema vanoti nekuda kwehuwandu hwevadzidzi pamwe nevadzidzisi zvakakosha kurwisa chirwere checoronavirus muzvikoro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chikamu chedunhu reBulawayo chezviri kuitwa nezvikoro mukurwisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, vaMatema vati muzvikoro mune vadzidzi vanopfuura mamiriyoni mana nechidimbu uye vadzidzisi zviuru zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 136,000. Vati nekuda kwehuwandu uhu uye kuti vechidiki ndiwo ramangwana renyika, zvakakosha kuti vanhu vose munyika vabatsire mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus, vachitiwo zvikoro zvine basa rakakosha pakuita izvi.
Ndirokurudzira vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu kuti vave pamberi mukufambisa shoko rekukosha kwakaita kudzivirira chirwere ichi, vachitaura izvi kumhuri dzavo nekuvanhu vemunharaunda dzavanogara.
VaMatema vatsinyira mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yekuti zvikoro zvichavhurwa zvishoma nezvishoma kuchitanga kudzokera vana vachanyora bvunzo dzemuna chikumi. Vati havasati vayo kukwanisa kutaura kuti zvikoro zvichavhurwa rini, asi vati kune zvikoro zvinosvika mazana masere zvichanyorerwa bvunzo dzemuna chikumi idzi. Vakatiwo mazita ezvikoro izvi achazivisiwa senzira yekubatsira kuti zvive zvakadzivirirwa kubva mukuparadzira utachiwana hwecoronavirus. Pachiitiko ichi pange pachiratidzwa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira maface mask nemishonga yekugeza maoko zviri kugadzirwa nezvimwe zvikoro. Sachigaro weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA mudunhu reBulawayo vaWilson Mangena vati sangano ravo rino chirongwa chavakaparura chekugadzira mamask vachishanda nechikoro chinodzidzisa zvemubato wemaoko cheEhlekweni Vocational Training Center icho chiri mudunhu reMatebeleland South. vati zvichabatsira kudzivirira vadzidzisi pamwe nevana vechikoro vakawanda.
If you work on a name multiples teacher ninge pamwe nevana 60 akainda pasina ma protective locks niwa ma mask iwa unoona kuti zvinoita sei zvinokonzera kuti inyatso spread.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chakazvimirira chega chePetra College varuel Dube avo vange vane chikwata change chichiratidza zvekudzidzisa vana kuchishandiswa internet vati kudzidzisa vana nenzira iyi kunogona kuitika munyika mose kana hurumende ikataura nevemakambani enharembozha kuti adzikise mitengo yekushandisa internet.
Mitengo yacho yemabundles nokuseta up equipment yacho yeGoogle Classroom zvino mutengo wakati kurei, asi kana zvasvigoneka kuti Ministry of Education istrike madeals nemaservice providers vanenge vana Econet, vanenge vana Telcel, vanenge vana Net1, zvinhu zvazvingarerukira especially my institutions ari muma towns, and for purposes of my institutions ari kuma reserve kwakutodikamwa kuti kopindwa ne ministry yedu ye ICT kuti iwane madeals ema smartphones kuti ma schools ari kuma misha awane ema smartphones nemtengo yakati dererei.
Chirongwa chekuratidza zviri kuitwa nezvikoro mukubatsira kudzivirira chirwere checoronavirus chakaparurwa pachikoro cheChikangwe High School mudhorobha reKaroi mudunhu remashonaland west mwedzi wakapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo remhepo nemvura kana kuti tropical storm rinonzi Arthur rarova zvakasimba kumabuda zuva pedunhu renorth carolina muamerica nhasi, uye vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira nezvekufufuta kwemhepo yakasimba muswere wese wezuva ranhasi. Arthur ndiro dutu mpengo rekutanga mugore rino, uye madutu mpengo akadai anowanzotarisirwa kubva mwedzi uno kusvika muna mbudzi muamerica. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dambudziko rechirwere checoronavirus rinokwanisa kupedzwa chete kana munhu wese akatora matanho akasimba ekudzivirira utachiwana uhu. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Imwe nyanzvi ine mukurumbira munyaya dzeutano muZimbabwe, Dr. Josephat Chiripanyanga, vanoti chirwere checovid-19 chinokwanisa kurwiswa chete kana munhu wese akatevedzera matano ose akatarwa nebazi rezveutano ekudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi.
Patichiri zvese nyika yeZimbabwe hatingati tarwisa chirwere cheCovid-19 tikachikurira kana kuti tachisvika panonzi pacontainment tichishandisa ma World Health Organization standards. Tichiri kumastages ekutanga toti mapreliminary stage satasvika pekuti takunda. Ndesaka tichiri kuemphasize nyaya dzesocial distancing, maintain 1 meter from each other, make sure kuti murugeza maoko padiki padiki, usabate kumeso, fekai maface mask, muminimize machanze kuspread.
Dr. Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chakatangira kuChina, utachiwana hwecoronavirus hwava munyika dzakawanda, zvichireva kuti coronavirus yave kubatwa nevamwe vanhu vasina kana kutomboshanyira nyika dzakaita seChina.
Chirwere hongu chakatangira kuChina, asi kana chatangopinda munyika yemenyu imomo chakutofamba pakati pevanhu. Unokwanisa kutochipiwa nemunhu asinambobvira abuda kunze kwenyika, nokuti iye pamwe anenge akasangana nemunhu akabuda kunze kwenyika, iye anambobvira abuda kunze kwenyika, wochibatira wozochipawo iwewe.
Dr. Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo vachitambira kuvhurwa kwakaitwa makambani kuti aite basa rao, vanorwadzikana kuti hapana matano ari kutorwa anochengetedza kodzero dzevashandi vanoshandisa mabhazi pakuenda kubasa.
Hongu tiri kuti zvakanaka kuti vanoende kumabasa, nyaya hombe yanyaya yesocial distancing. Tichitarisa zvakare kana vanapedza mabasa vakunokwira mabhazi kudzokera kudzimba kunana Market Square, kunana Copacabana, tiri kuona kuti vanhu vari kumira vari crowded vakawandisa. Hakuna mamarkings akaiswa kuti patarwe mirai nekuti munongamira apo zvatiri kuona kumasupermarket.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vari kuita pressure kumabhazi nokuti mashoma ari kufamba, zvokuti ndiyo imwe nzira huru ichakonzeresa kuparadzirwa kwechirwere cheCovid-19.
Uye zvinyaya yekuti transport iri kushomeka, mazupwa anenge ari kuita mashoma pavanhu vakuchienda kubasa iko zvinozvi, pari kuita pressure yakawanda kumabhazi. Tiri kutyira kuvhurwa kwaita mabhizinesi, chirwere cheCovid-19 chatanga kunyanya kuspreada especially kuvanhu vari kuenda kumabasa vachisangana nevamwe vanhu kusina masocial distancing measures anenge akanyatsa kuimplementwa.
Mumwe mugari weku Tin Road North va Ian Chinyenze vanoti zviri kuoneka sokunge vabereki ndivo vega vari kutevedzera matano ekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 nokuti vana vavo vanoswera vachifamba famba mudzimba dzemumaraini izvo zvinonzi ndizvo zvinokoka chirwere ichi.
Because ifani vabereki ndo vari kuzvivharira kudzimba pato ukatenderera mumarokesheni unoona kuti vana vari kungotamba like any other day. So we are saying kuti hapana zvazviri kubatsira because vana ivavo they are being exposed as well. Pavanodzoka kumba vari kuya kune vamwe vanhu zvakare. And mukatarisa zvakare public transport tine zupu zupu kokarona richifamba rine rakazara zvisingaiti. So vanhu ivavo havazivani zvakare, vanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Mutevedzeri wesangano reZimbabwe National Practitioners Association ZINIPA Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti chirwere cheCOVID-19 chine ukasha hwakanyanyisa zvokuti chinogona kuparadza vanhu vakawanda kana matano ebazi rezveutano akasatevedzerwa.
Tinototeedzera zvese zvinenge zvichidiwa neMinistry of Health. Saka tinobatirana pamwe chete. Chichakonzera kuti nyanyo bata, vanhu havasi kuteedzera ma1 meter aya, vanongosangana vachingoita zvavanoda uyezve vanhu havasi kupfeka mamask. Bati ndo zvinhu zvinogona kutongodzirira chete nekushandisa masanitizer iwayo nekugeza maoko.
Bishop Nyaruvenda vanokurudzira vanorapa nemishonga yechivanhu kuti vashandise zvokuchenesa maoko nemvura yesipo uye nekupfeka zvinovhara miromo nemhino kana kuti face mask.
Nekuti vamwe mukadzima ara muri vechivanhu kana nganga makuti hatichashandisa izvinana sanitizer makutokuvadzisa varwere venyu kana nemiwo makukuvara. Saka indiri kuti chirwere chiriko asi nekuda kwechitendero kana chinamato chatiri kuita munomu chirwere chishoma asi chiriko.
Sachigaro wekomiti yezveutano muparamende Dr. Ruth Labodi vanoti uwandu hwevarwere veCOVID-19 muZimbabwe hausati wasvika pakutyisa sezviri kuitika mhiri kwemakungwa. Asi Dr. Labodi vanoti chirwere ichi chirwere chinofanirwa kudzivirirwa zvakanyanyisa nokuti hakuna mushonga unokwanisa kurapa denda iri kana rakomba. Zimbabwe yakatora matano ekudzivirira kuparara kweCOVID-19 senzira yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi anoti atotanga kusimudzira vamwe vatambi vechidiki kuti vatevere tsoka dzake sezvo ave kuronga kuregedza zvemutambo uyu mumakore matatu anotevera. Michael Kariati anotipanya iyi.
Manyuchi anoti acharegedza tsiva muna 2023 kana 2022 oisa ruzivo rwake mukusimudzira vechidiki mumutambo uyu.
Tamba uduti urege munhu achembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
Manyuchi akambotora bhande reWorld Boxing Council resiriva anoti ane vatambi vakawandisa muCharles Manyuchi Academy avo anofunga kuti vanokwanisa kuzotevera mutsoka dzake vakawana rutsigiro rwakakwana.
Tina tatenda binimu nevamwe vakachiva chiriko vachitosimukawo. Nana Evans variko kuti tinotikasiyawo tikuona future yevanhu vanhu. Saka tiri kuvapa mukana wekuti vatambere mabhandi tichiri vapenyu.
Pari zvino Manyuchi ari kumusha kwake kuChivhu uko ari kugadzirira kuzodzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation na Mohammad Sebiala wekuUganda. Mutambo uyu wakambomiswa nemhaka yokutya kupararira kweutachiwana hwecorona virus. Asi Manyuchi ari kutarisira kuisira pasi Sebiala apo vachasangana mumutambo uyu zuva racho parichatarwa.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirwa Patrice Peko weku Burkina Faso. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus apo vanhu vevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchiwedzera. Tabatatuko kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anakuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.